Senyika zose, Botswana yakavharawo nyika muswato wekubvumbi kwamazuva makumi maviri nemasere senzira yekudzivirira kuparera kwechirwere checoronavirus. Mumashoko avakaparurira nyika nemuvhuro manheru, mutungamiri wenyika vamukwetsi Masisi vakati kuvharwa kwenyika kunotarisirwa kutanga kunyevenudzwa kubva musi wa8 Chiwabvu mushure mekuwedzera mamiriro aya nevhiki rimwe chete.
The COVID-19 Presidential Task Force advised the national lockdown period as is being to be extended by 1 week, starting from the 1st May to the 7th of May 2020, and a further 2 weeks during which the lockdown would be sequentially eased. The extended national lockdown also involves an exit plan which is based on the success we anticipate.
Vamasisi vakatiwo kuvharwa kwenyika kwakawedzerwa nesvondo rimwe chete senzira yekuti nyika iyi igudzikane kuti yakwanisa kumisa kupararira kwecoronavirus. Chizvarwa cheZimbabwe vaBenjamin Chikomba avanoita zvekuvaka mudhorobha reFrancistown vanoti mashoko emutungamiri wenyika iyi anoratidza kuti Botswana yakazvipira kuvhura nyika yose.
Mashoko yaPresident ndinatura kuti anenge ari nani wakati izvozvi vachaiti voted after 1 week zviri nani tokwanisa kutsvaga zvimwe zvipita wakati patime yekuti tishande kana kuti wangopaunguva inini I think kusaidira ngu zviri right ndingakwanisa kumhanya mhanya ndichiita sei ndichiraramisa mhuri yangu haisi problem.
Muzvale Motlin Nyakayembe vaudza Studio 7 kuti vakaramba vakamira semusambangwena apo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakasarudza kudzokera kumusha panguva yakaoma ino nokuti vaiona kuti zvinhu zvakarongeka muBotswana kudarika kumusha.
Inini zvinotondifadza nekuti kana vatovhura upenyu hwedu hwatovhurika mari tinenge takuiwana hatizotamburi zvatinenge tichiita nanemapanzvisa saka vakatotivhurira ka vanenge vatotibatsira pakuti tinenge takuiraramiso vana mai vedu vatakasiya kumusha so vakarerutsa zvinhu vakazvivhura at least vanenge vatotikomborerawo nekuti haa kudzokera kumba chaiko aiyo.
Muzvina business ane chitoro chinotengeswa doro vaMatthew Moyo vanoti munguva yekuvharwa kwenyika vadzidza kuti insurance yakakoshera business.
Sezvisusu entertainment industry alcohol, I don't foresee us tichivhura in a week's time because we were the first ones vakatangisa kuvhariswa ne precaution ye COVID-19. Saka ve insurance kuti vauye ne telemedicine kuti vanotipa a cover against this because zvinhu zvinogona kucontrolwa either ne vari mumasimba kana kuti zvoomera ngatisese mabusinesses.
Nyanzvi munyadze mainsurance vaFrancis Ndudzo vari kukurudzira vose vane mabhizinesi kunyanya ava nemabhizinesi madiki kuti vaite mainsurance kuitira kuti vasavire mugomba renyati panguva yakaoma.
Vanogona kuvhura mapolisi einvestment vanenge vachisa mari dzavo panguva dziya dzinenge dzakadi zvakanaka not as individuals as a company. Vanogona kuti kambani dzavo dzovhura mainvestment policies vochitanga kuinvesta muthat policy such that kana nguva yakaita seino yasvika vanenge vagona kutora chi mari dziya mumainvestment avanga vakaisa kudhara paside vakutanga kurarama nadzo kana kudzishandisa zvinoita kuti varerukirwe panguva ino yakadai.
Chirwere cheCOVID-19 chabata vanhu makumi maviri nevatatu muBotswana nekuuraya munhu mumwe chete munyika iyi inogara zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.